Good evening, Zimbabwe. Welcome to your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. It's a Tuesday, November the 20th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are looking at the challenges facing young people as they grapple with unemployment and the obtaining economic challenges. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you know by now, we are also streaming on our three websites, VOAShona.com, VOANdebele.com, as well as VOAZimbabwe.com. Many young people say they are increasingly getting desperate due to record unemployment and the ongoing economic challenges. They say the hope they had after the removal of Robert Mugabe from office by the military this time last year has disappeared. In short, life has become bleaker. We'll be hearing many such voices today, but also, if there are positive stories out there, please come on board and share your story. Ikudibana zihlobo esithandekayo kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje kungo lwesibili mhla zingamashumi amabili kuLwezi. Isiqokoqela sendaba kulolu hlelo lamhlanje isikhangela ukoma kwempilo kwabasakhulayo. Njengoba siyakwazi umnotho kawumanga kuhle, imisebenzi iyasilela elizweni, kanti njalo lo mnotho nje jikelele kawumanga kuhle, imali kasitholakali emabhanga. Zona nje inhlelo zokuzithuthukisa ukuze abasakhulayo bathole ikhono lokuzimela, bazithuthukise, bathi hayi kunzima kakhulu kulezi insuku. Abaningi esikhuluma labo bathi ngesikhathi kugenqulwa umgabe embusweni nyakenye, ngalesi sikhathi, ngaliviki, babelethemba lokubana hayi sesifikile eKhenani, ezweni loluthi lochako. Kodwa ngokutsho kwabo lamhlanje abaningi sebezisola bathi hayi asisakwazi ke esakukhiphela umgabe embusweni. Abanye bathi impilo isinzima ngokuphindiweyo, ngokwedlula indlela ebeyiyo yona ngesikhathi sikamgabe phansi kuka Mnangagwa. Siza kuzwa-ke kwabasakhulayo lamhlanje ukuthi bathini, kambe baphila njani. Lawe nxa ungosakhulayo, siyakumema ukubana uze kuhlelo usichazisele ukubana uphila njani, uzikhusela njani, uyikhusela njani imuli yakho. Ndiyo nyaya yatere kukurukura nezvayo nhasi muchirongwa chenyu vatereri, chirongwa che The Connection, chinova chirongwa chevechidiki, iyo inova nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Tiri kuda kunzwa kwamuri vechidiki kuti nokudaro muri kurarama sei, nekuti mabasa ari kushaigwa munyika. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Varipo vamwe vari kuchema chema wo vachiti vanenge vachikumbira, vanombokumbira mari kumabhanga akasiyana siyana vachida kutanga zvirongwa zvekuzvisimudzira, asi vari kunyimwa mari dzacho saka tikuda kunzwa kwamuri sevechidiki nhasi kuti ko zviri kufamba sei pachirongwa ndigamuchirewo vasimba rashe manyika. That's our first guest. Simba rashe manyika spokesperson of the Zimbabwe Youth Arise. Simba rashe, good evening and welcome.
Good evening. Thank you for having me on the program.
We appreciate you taking your time. Many people, especially the youth, as you'd remember, Manyika, last year this time they were very excited about, you know, the removal or the efforts to force Mr. Mugabe to quit. That were still underway, but a year later today, many people are saying we still have not realized the jobs that we were promised. Almost all the hope that we had is gone. Can you relate to that kind of feeling?
Oh, yes, yes. I remember last year, this time I was also part of the people who marched the streets of Harare in joy and anticipation of a new era by then. And we were looking forward to, you know, the change of the status quo in our nation, particularly in our economy, as well as the promises that were laid by the leaders you said. But like you said, yes, we 12 months down the line, and we seem to be having no much change, if there is any little of it. And I do definitely relate to most of the youths in Zim to that situation and experience that we are right now. It seems like there is nothing that is really changed.
Saka, muri kurarama sei vamanyika se vechidiki?
Pari zvinhu zvakaoma. Sezvamataura mabasa hakuna. Vana vari kubuda muzvikoro vakawanda mumayunivhesiti. Mayunivhesiti haasi kuregedza kuita churn out magraduates and ari kuwanda by the day. Vasiri kukwanisawo kuenda kumayunivhesiti vari kungobvawo kuma O level, kuma A level vakawandawo zvekare, vari kungovawo amongst vazhinji who have been in the job hunt. And vazhinji vapeta resort to any means of living. That's why you see the vendor community iri kuramba ichiwedzera zuva nezuva, kunyangwe vakada kumhanyiswa muma streets kuti vabude. Hazvisi kukwanisika nepamusana pekuti vanhu havana other means to live with. Vanotorisota kune anything that they find their hands to do, but the situation is not okay, it's not good.
Thank you there. Simba rashe manyika of the Zimbabwe Youth Arise. Please do stay on the line as I welcome Zenzo Nyoni of the organization Unemployed Youth Forum. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
How are you, sir, Mr. Nkomo?
We are doing great. And how are you doing?
I'm very much grateful. I'm not complaining.
You must be a rare species, Nyoni, because many youth like you are complaining about unemployment and the current state of our country.
Yeah, Nkomo. I think everyone, especially young people, are complaining about the status quo in Zimbabwe. As you know, that the current government, before the elections, were promising the youth employment that would be a better, as of, you know, that Mnangagwa government is the same with Mugabe government. So far, so good. Since election, we haven't seen any changes of the employment creation. So every youth as of now is complaining, and especially the youth. I heard one of my colleagues saying some of the youth in Harare are dropping out from schools, ended up resorting to drugs, dealing or drugs, abusing, so forth. So so far, we haven't seen any change. And then it's a challenge for us as young people because without employment in the country, I think it gives the youth to resort to some of other ill treatment of doing things in a country. So it's a challenge, Mr. Nkomo. It's a challenge. So far, we haven't seen any change so far in the current government of Mnangagwa.
You lead an organization of young unemployed people. Can you give us some of the anecdotes, some of the stories that you are hearing from these people, some of their experiences?
Okay, thank you so much on that, Mr. Nkomo. So far, especially in my organization, because we visit most in rural areas, even in urban areas, also in peri-urban areas, the challenge is that, yes, we do have youth that are graduated so far. Some are post-graduates, some are graduated, some are professional. So far, they're failing a time. Some have resulted to be vendors. Some, as we speak, are pirating with Wonder Peace because they don't have anything to do. They ended up resorting to do something. So far, Mr. Nkomo, we don't know what exactly we can say about the current government. If you look at the remarks that has been made by Mnangagwa before the election, he was saying he will give power to the provinces or states or regions, especially on devolution of power. But so far, all those remarks haven't been implemented. So far, the current government and the previous government of Mugabe is the same. So I believe as of now, it's worse than before. Because if you look at the status quo in Zimbabwe now, things are has gone up. Everything is up now. So the employment has gone down as well. So we've got a challenge, especially for the youth. And on that matter, it creates a lot of crime that is being done by the youth because, you know, if young people are not working, at the end of the day, they resorted to end up abusing alcohol or alcohol abusing them. And then if they're drunk, they ended up not knowing what exactly are they doing. And then they ended up robbing some people, robbing some women, everyone. If you look at the percentage of working classes now in Zimbabwe, it's 2% out of 100%. So it's a serious challenge, especially for the youth.
Thank you there, Nyoni Ngiyeza, kuweke ngithathe umlaleli, vamanyika nemiwo murambe maka muri parunare. Nimbotora mutereri wedu wekutanga hanzi ndi Changa Chirere. Wakadi ako mutereri?
Wakadi wenuyi.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Aha, maizwa ya tiri kufia nasi. Muri kurarama sei se vechidiki.
Ndikati kurarama nenyasi. Amwari.
Muri kurarama nemunamato.
Kurarama nemunamato chaizvo nekuti hapana anogona kuronga kana kugona kuti nhasi dzafamba sei. Hazvizvisiki nekufarika kuti zvari kungonyura tirikubuda.
Aha, asi munhu wenyama agoni kurarama neshoko ramwari chete anodawo chingwa. Saka chingwa chacho muri kuchiwanawo sei? Chiri kubatika muri kushanda muchiwanawo cheuvirire mbotitsanangurira ipapo kuti kana muchimuka makuseni muri kuzvifambisa sei ipapo, your daily routine.
Kutongomuka uchingobata-bata ungotenderera uchikutiitina mumagadheni uchichengetawo kudzechivanhu zvinhu zvisingadi kuti unokudisa mari yekutenga zvangogara zviri zvinongoraramisa mararamiro anakurodu ekare ndo mararamiro atakutoita.
Saka kana mambobata-bata mugadheni ipapo hamusho muri kutengesa madomasi muriwo nezvimwe zvakadaro daro. Pamwedzi munogona kubata mari
izvozvo unozosara wotopera mari yacho usingachitorangariri kuti wakambobata mari rinhesiri zvisinge tomidzwani zvese zvorongozvinge kanditaino iyayo kutongorarama.
Aiwa, asi mombo yedzawo kutsvaga kana kuti maloni kumabhanga kuita tuma projects tungamubatsirawo.
Zvekuzvibatisa zvekuzobatisa ndo zvinozoshupa kuti inobatisa ni vanoda collateral.
Aiwa, moramba makashinga muzvare kana kuti ndiya mai changa chirere zvichanaka rimwe gore. Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Ngipenduke kuwenyoni ngingakayi kumanyika. Umzwile umlaleli uyakhuluma lapha uthi uphila ngokuthengisa imbhida akulimayo, imbhida amatamatisi lani lani. Isiyimpilo yabasakhulayo abanene.
Nkomo, engingakutsho mfowethu, kunzima kakhulu kubontanga. Because if ungakhangela isituation yelizwe, wonke untanga is trying to earn a living ngendlela esesijiye. Like I said before, ukuthi abanye bagcina sebengena entweni ezingalungile, sebebamba abantu, and nxa kungalamsebenzi kakhulu elizweni kumbeni endaweni ezijiyeneyo, utholakisele ukuthi amacala ayanda kakhulu, i-crime rate iyakhwela kakhulu. Ngoba what will be happening ukuthi ama-youth agcina esesiba energetic ekwenzeni into ezingalunganga, and abanye begcina lama cases of rape agcina esesanda ngoba bayanatha utshwala bedakwe, ama-school leavers natha utshwala edakwe. At end of the day ikwenzani? Yi-commit ama cases amacala. So the issue ekhona Nkomo ukuthi i-government kayivume ukuthi isiyehlulekile, and umnankagogo wayekhumbula ukuthi umbuso ukuthi kulula ukubusa. Wapromisa abantu into ezingayifisi. Same okwakusenziwa i-government kamgabe promising you 2.2 million jobs, which about 2.2 million jobs ngaleso sikhathi abantu abaningi baluza umsebenzi, about 2.2 million people they lost their jobs. Same to this hour, same to this time, Mnangagwa promised the youth employment. We haven't seen any change for the past 4 or 5 months after the elections. And the situation in the country now, it's surprising. Now we're seeing in media, it was $49, 50 cents, 49 in media, kitchen, which is very surprising. Also, what the amount if you look at the salary amount, about $50, can no longer now buy in. $50. It's very surprising. It is in a little shop. So of which it's a serious challenge, especially for us as young people, not only abadala, not only those people abalimali, but we believe that if government, I'm afraid are within the government. I remember when we look at the article as the Lumumba, put it clear, who are those people? Aba and corruption is it draining illness. But at the same time, because of both facts, we're totally resistant, which is the government in a funeral experience. And it's a very critical time whereby it needs young people of Zimbabwe to unite and stand up. If it's about to arise against the government, yes, it has to be. Because it's our country, we love our country, we're Zimbabwean. We can no longer run away to see South Africa, see overseas. Who will solve our problem yet? So it's our time, and I'm always telling our youth, from our workshop, youth, stand up as like South African youth. And the Minangama South African youth, any Kichimese, any Chinese, or Mopopia, they are right, because it is very good. Why can't you do the same? It's our country. Let's try for our country. Let's stand up as young people and fight for our country. Because I think about it, Tina, I want to have a minute, guys, if you just go to Zimbabwe. They say, let's go to Zimbabwe. Both, bilateral outside the country. But we, Amazimbabwean youth, it has to suffer more, and we are the ones who campaign for them and elected them at the same time, and we vote for them at the same time. And at the end of the day, we're just like useless people at the end of the day. So I think we have to stand up as young people.
Thank you there, Nyoni. And please do stay on the line. It's 20 minutes past 8 o'clock Zimbabwean time and 20 minutes after 1. Emini enkulu maskati kunokuku Washington, D.C. Nasi mchirongwa chenyu cheve chidiki tiri kukurukura ne nyaya yekuoma kwe zvinhu. Kushaikwa kwemabasa nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika tichida kunzwa kwamuri vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Ilo utaba isingalo lamhlanje sikhulumisana labasakhulayo sisizwa ukuthi liphila njani mumeni lo omubi kangaka wezenotho elizweni. Si kangele ekhasini lethu le Facebook laphana ele VOA Ndebele bayaloba abalaleli kulosidwaba sedikazi uthi yena siyokhala kuzwe bani msakazi akulanto ehlanganayo eZimbabwe. Andine mumwe mtereri zve kare parunari vamuda vanhu makadi yenyu vamuda vanhu. Aiwa, takasimba hedu. Matibata muri kupi?
Ndambata ndiri kuMpumalanga, South Africa.
Kwakamira sei ikoko?
Kuri kunani, hazvifani nokumusha. Ndopemapema zvinani. Kufamba one kagonyeti ndidzwapera unoita oshandika.
Aha. Isaga muri muchikairo wemagonyeti. Na loro nare rwenyu va mudavano. Mboti famba fambe imbichana pamuri ipapo akuzi kuita bo. Mundinzwa here.
Ndiri kunzwa zvakanaka chaizvo.
Aha, takunzwanana. Ndabvunza inini ndati saka muri muchikairo wemagonyeti here?
Ndisozvandinochaira magonyeti baba.
Aha, saka muri kuwana wechiuviri ipapo.
Hakuna zviri nani zvasiyana nekumusha patakabva kunotiri kuna kurarama.
Mhm. Asi vamwe venyu vechidiki vamakasiya kuZimbabwe uko kana muchikurukura navo hanzi zvakamira sei vari kuraramawo sei?
No, kuZimbabwe kunonetsa. Yanetsa kuZimbabwe inoita kuti zvinhu kuZimbabwe zvinetse. Kune chikwambo. Chikwambo chiri kuZimbabwe chikabva ndokuti vanhu vari kuZimbabwe nesu takatiza kuuya kuno hatina kutiza zvematongero kwenyika takatiza nhambo kuona kuti izvi zvenyika hatikwanisi kuti tingakunda pezviri. Chikwambo chanetsa chiri kuZimbabwe. Zvinhu zvese zvinoitwa munyika hapana chakachena. Vanhu vanofa, vanhu vafa vozwa kuti aiwa vatiurayiwa nemheni. Hakuzi uchiyatotoona kuti munhu ari kutemwa nebanga wakatarisa. Vanhu vakafa kutangira kuhondo dzemutumbani kumatembelelendi havaripi. Kuchivanhu chedu vanoti munhu ukauraya munhu ngozi munoenda kouripa. Ndokuti zvinhu zvikwanise kuita zvakanaka. Manje ava vanhu vanotonga nyika variko ava vanoita nekuti havadi kuti vasviba havasi kuripa ngozi dzavakaita. Pakafa vanhu vakawanda kumatembelelendi. Asi hapana kana chimwe chipi chakaitwa. Marine zvino taiona vanhu vachipuwa zvimombe kusaidi kumatibheni. Hazvitauri kuti mombe idzi ndedzei kuzoita sekuti dzinotambiriswa kuti dzakaiswa kumatibherini ndiko kumasonari ndiko kumanikalendi kokumasingo. Saka zvinhu izvozvo ndozvinoita kuti vanhu varambe vechitambura. Pambo icho chechiri nyika vanditi pahurumende vanotibayanga ine tsitsi nevana vari munyika yaifanira kungobuda yombobva yombosiyiwa vanhu kana nyika zvachenurwa chipambo chiya chabva vozodzokerazve votonga nyika nekuti nyange vakashingana vakadini varungu pavakabva munyika vakasiya mari yakazara mubuda mafamasi zvinhu zvese zvanga zvakazara ndakakurira muHarare mapurazi ese akafa maningi sama hizirani mapuraza atina kana minister wani alikulima alikuprojusa sisi wani wakitaza kuprojusa sisi wani kuhisa kuhisa wani mari andi kuhisa jane kwa kansa kuti alisha nduri mbura hili mimi zilago wani hindi waka kia sisi takkansa kuti kura la hongo wani kati kati kama kia kati kama kia kati 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 Ah, Mwakne mare mwenye mare mwende kusaina, mwende kurashia, mwende kudubai. Saka afuna chumbo pema na chere pati iti ina angina pati andaka resipta. Umokaino pati chumbo vata nesi pati wapa wako rita ngozi. Wetu zote wako tenda mwende kukesu wa binati.
Aiwa ati notenda vamo davano ne kupina mchirongwa. Saka ngozi ema tepele lendi ndi ya kabata zinu hapa.
Haifu yoga. Kuvale sivaku hondo paka sana kawanda. Saka vale sana kuripa. Iyo waka tuni pakune lani la kawanda la kafa lani. Individual manini talang. Wani ita eki jindina. Wani kifu jindina. Nuni izo zo kana hito ropa. Munu uka ura ya mimi. Shivani kana imi nizu paminova. Uka ura ya mimi. Usati wa sana na mimi kutuwa nishiku. Bote na dringu. Iti vila dringu. Sika tuko sikio pega. Endai mundo ita lani. Vese na vese waka uawa. Gala ripiwe.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongo ava mudavani.
Tinotenda baba.
Anzi na ava mudavani. Yakuluma Linsizwa. kuluma enye theory emiyotwa iti udaba oluhluphayo eZimbabwe olwenza umumo ungabi nganeno kungabi lolutho oluhambayo yimimoya yabantu ababulawayo kudala from indaba yekukurawundi after independence entumbane la kwezinye indawo ya Kuluma ke Linsizwa ayithi hayi ikho kubambilizwe khonoko ngesishona kule mkhuba leyo ukuthi ungabulala umuntu kuthiwa kuba lengozi iyabi mele ihlawulwe yahamba ekhipha inkomo kumbe zilithume kumbe bakubizele zingaki ngaleyo ndlela Linsizwa ayithi ikho okumele kwenziwe eZimbabwe kuqala kona le matebelele unsiye emashwingo kusiya yonke indawo ikho ke ukubana imimoya leyo inzinze kuqala ukuba lotshintsho elizweni ndimbozokera kwamuri mkoma simba vanonzindiwa simba rashe manyika ndebe sangano rebe chidiki rinonzi Zimbabwe Youth Arise imimi se sangano mkoma simba munombo garapasi nebe chidiki muchiva dzidzisa herei Muchiwone sana seve chidiki nenzira za munga tora kubuda mumadaka. Egusa mira shakanaka kwe ufumi u.
Mjano sezo mpono. Sezi tanga youth arise. Ndilechi nchataka bata na pangweche te seve chidiki kutitaore nina huizi. So far tenema kita nemi chidiki warimuma universities unyanyanyanya wema student unions you talk of anazi kosu na anazi nasu warim kutunga mira vamwe muma universities iku wako kutititore nina uizi kinagwa chiri chekuti we identified normally the problem right now that we have is we are standing on a Restless, nation as youths where we don't really have. I think that is zika zedu senyika pamuchete takabatana zinzatilo kwanisa ku identify is we come together as a nation. Things that we talk of, tichiwira Zanu PF MDC, but zvinhu zvatinokwanisa kuti ndezvedu semaZimbabweans tisati tapatsanurana. So we are trying to bring together my youths on common grounds, and then we discuss tisimboita discard ma differences edu. So that's why we tried to bring because we all know Zikosu is an affiliate of Zanu PF. We all know Zinasu is an affiliate of MDC. We had Mutwaku, which is an affiliate of Mkwakas, Mutwaku's student association, Koblawaye Matakaita Lodz last month, for Zimbabwe Youth Arise. And we said, we came under one roof, you know, which is one thing so far. Chirikunetsa pakati pedu kuti nepamusana pekungoti ndine tag rekuti Zanu PF, ndine tag rekuti MDC, ndine tag rekuti chakati, handikwanisi kutyisa nemuvakidzani wangu anofunga mafungiro ake. But at the expense of the nation, at the expense of building our nation in unity, those things are true to try as Zimbabwe Youth Arise, kuti sisi chidiki, ngatimbomirai kuteka maglavi aya anoona Zanu PF chet, anoona MDC chet. Tine zvinhu zviri critical pamberi pedu. We need to industrialize our nation. We need to bring jobs kunyesu wechidiki. Pane zviri common pakati pedu. We need constitutional reforms dzinobenefit munhu wese despite of a political affiliation. So ndo maprograms vamatiri kuita kuti tionesane sevechidiki. Right now in the next month, so 1 December, tinenge tiri kumasvingo for the Great Zimbabwe University edition of these dialogues. Zvakare tiri pamwe chete from different political, you know, Mr. Komo challenge yaitika ndekuti tiri kubva from a history that is mad with violence, right? From how we got our independence even into post-independence Zimbabwe. Kuti vanhu vazhinji pachavo kuti vagare pasi pamwe chete vataurirane zvinhu zvinoendesindika kumberi, hatisatani culture iyoyo. Zvaakutokushamisai kuti even zvapinda nemumakereke. Recently we had a video that was going round, zvichiita marounds pasocial media yeimwe yemakereke, vari kusimudzirana zvibhakera inhau yekuti as a nation zvatoprocida zvatodarika matongerwo enyika. Zviri kumunhu wese kuti hatina culture of coming together in our differences and addressing our issues tatinenge tiine common understanding padziri. Tinozoenda hedu tonomhanyira matongerwo enyika edu, atinoda mapati edu, asi tambolayer foundation yezvinhu zvatinofanira kunge tichinzwanana tiri pamwe chete. So yes, Zimbabwe Youth Arise, do trust yedu yatinayo kuzvinezvi kuti the youth has come together. We were talking tichiti chimwe chechinhu chatiri kunyanyisa kutsimbidzira ndechekuti onai patakatanga nevava vechidiki vari mumayunivhesiti kuti ndimi vava vatungamiriri vanhasi namangwana, uye ndimi muchasarudzwa dzimweni dzenguva nemapato enyu, sekuti Zikosi ndimi muchasarudzwa neZanu PF, Zinasu ndimi muchasarudzwa neMDC, chakati ndimi muchasarudzwa nepati yakati. But tarirai iko zvino izvi mava kutomhanya nemapato enyu muri paunivhesiti muchisiya vana vamuri kufanira kutungamirira into their policies kuti maone kuti vagara zvakanaka muunivhesiti. So that's where it starts, kuti munotanga kumhanyisa mapersonal interest, political personal interest at the expense of the ordinary citizen. So these are the issues that we would want and we are addressing sema youth, Mr. Nkomo.
Thank you there, Mkoma Simba, and please do stay on the line. Simba Rashe Manyika wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Arise, awenhlanganiso emela abasakhulayo abamabandla achiyeneyo abagoqela beZanu PF, abeMDC, lamanye amabandla nje achiyeneyo. Nxa usanda sixhuma isikhathi 25 minutes before 9 o'clock lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo sixoxa ngobunzima ontanga abahlangana labo emumeni wezenoto okhona esiwubonayo. Nansi isaziso esiqakathekileyo yechinoichi ziviso chakakosha Tomorrow we will be bringing you a town hall meeting in Harare at Crown Plaza Hotel, where our reporter Praxedis Jeremiah will be leading a discussion on the current state of affairs in Zimbabwe, looking at the economy and the politics of the day. We have a little promo on that. Let's roll it. My producer is sleeping. Please run the promo on our thing tomorrow in Harare, on our meeting.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe owamanje. Mahlabezu liyamena kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo. Ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo. EHarare mhla ka 21 Lwezi. Ekwanda mhla ka 26 Lwezi. Elupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziya 2 ngobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibenani nami uPraxedis Jeremiah kulezi.
So that was Praxedis Jeremiah there. We've been to Motoko already. Then tomorrow, Harare, Gobulawayo, Siyeza, Elupane, Ekwanda, Njalo, Terikuya, Tenderamberi, Nechirongwa, Vamanyika, Lawe Mnumzana Nyoni. Please do stay on the line. Ngitate abalaleli. Ndi Mbotora, Vanyekete. Magadie, Nyivanyekete.
Ipo angu mitingo mwoma kadi.
Aywa, tinofara kana mchifara o.
Aywa, mfasa tinga wana kubukati mga mwoma kadi.
Go, zanyanya kudaro iri.
Ziku mawina.
Mbo, watisana ngurira ima omiru azraita. Murugura ramose.
Mararamiro edu arizines, ndekuti isusege chidiki. Kwa shai kwa mabasa, tanga taa bezi ni warimi, kikitagwa mabasa ya kufuza mombi. Sunu hoteta hati lagi kuti njimbo yedu ya kambayaro waneki uweke mombi. Mombi, hapuzi sina huko mbasa. Kuti mwanusha na kakashu mkakani. Kwa kwenye kuhanda na kuta kukumula kani.
Foni yenyu mkoma wangu wa Manyekete, mboti famba fambe kwa muri ipapo, maybe tinganzwa na
right maunizo
nda kukunzwa ibo manji endara yenyu mberi
na andri kuti mwombe za kafa mshandiri kwa kuti kutinja kubo maria kawa anda hizo mwombe za kafa hasicha iti saka osaru dosa unoda kushandira shuma iyo kana kuinda kumba kwenye. Sino, ona uti kuinda kumba, hapana za sino batira woto fira ipapo. Wajipu wa maria opo, hiri bafoni. Oenda kwa mrambinda, ono wana kwa mrambinda kwa yako yako. Sino, zacha, sito kwa nchimwete pa maria wapua. Mezuro cha enda, kapinda mamrambinda, nchida woku tenga uindyo. Rino nzi, $50 ne yusa. Tonzi, hati nisikisi ne bonzi. Inina, ndo, mutambiri maria chini mbo, shika kwezi hivyo. Saka ndokuti ona kuti ndauti ngofia mnezi mapango.
Saka basa matinderei ramunoita ramuri kuita ndere kufuza mombe.
Ere kufuza mombe.
Okay, muchitambira mari pamwezi.
Ndizi kuti tawirana kuti ngachitidzana was but mombe dzipadzanga dziripo ndakachipo $80 ichiri kuti 1:1 kane yusaria. Saka iko zvinezvi manje kana mushandiri wacho kutenga kuti kuti ngatiite rate anotokudzaka kuti uri kurota hope ndiye wana kupi mari yarudara nekuti ndiye ari wanyu. Saka inini ndine mhuri iri kutanga kuyaruka inotoda kuenda kuchikoro zvakura kuti vana vacho kubhimu kana ndakatarisa ndiri munhu akagwinya kuti kana ndichionekwa bhimu haigoni kuanda kumotiza nekuti ndiri munhu anofanira kunga achishanda. Saka zvakadaro wotoona kuti hapana kwatinotarisa kuti tofanira kuringwako. Taa kutu itarifiche, nituona kutu kubapa kutanga, zanite fupa yaka tanga kutu akaritikiro, ichirwa hondo chaiyo vabereki vedu chaivo yakavanyekera ichiti kana tikahwina nyika muchatakura mufudze nehelikopta kuita ngoro muchaindiroya mwana wamisisi kusuka ndiro saka information yavo ingori based painformation yekukambena but paground pasina zvavanoita izvozvo zvipesa pakanzi new declaration Zimbabwe is open for business taitarisa kuti kusvika patiri nhasi tofanira kunge taakutiwo nyange vashandirwi vedu vakutotipawo bonus but taakutoona kuti basa racho ndoriri kutonyura zvoreva kuti izvo kwataakuinda uku taita dambudziko rekuti munhu aifanira kutonga nyika munhu wechidiki ane vechidiki pamwoyo kuitira kuti mabasa edu afambe zvino zvakaita problem yekuti pakaita munhu akaita mutsengabere unoona kana munhu aita mutsengabere mukadzi paanogara pamusha nomukadzi haagoni kumuchengeta akasunungukadzi bcause angoona mukomana ari kufambapo anongofunga kuti kuda ndiye aiva mukomana wake achiri kumba saka angova nyaya yekuti ukada kutaura zvepamwoyo pako unongofungidzirwa kuti ndiwo uda kubvita masimba zvino hatigoni kurarama takatarisa pane masimba chete tisingatarisi kuti vanhu vacho hatida kutungamira vanodyei
Saka muri kuti mune mhuri vana vakuenda kuchikoro vangani vana vacho
ndine vatatu
vari kuita magrade ani
grade 4 mumwe igrade 6 mumwe iform 1
Saka vese vanenge vakatarisira pamari yamuri kuwana iyoyo mati 60 kana kuti $80
ndachipuwa 80 sezvino ndoyakuzive mombe dzakafa saka handitatozivi kuti zvinoita
Haiwa tinovimba kuti zvichanaka mumwe musi tinotenda nekupinda muchirongwa vanyekete
ndodi nyekete nyekete samiro nyekete kana kuti vanoti zvavaroza kuti nyekete ndodi nyekete kwete manyekete
tinotenda necorrection there Samuel Nyekete
yes
haiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu uya kuruma ke lo mlisa uthe yena uphila ngokwelusa ngumalosi usebenzela nje abantu abalenkomo uyelusa uthi ubesebenza ehola amadola ayisishiya galombili angamachuma ayisishiya galombili $80 kodwa inkomo zekhiwa zomlungu zisuke zafa kwasala ezinlutshwana ngokunjalo umlungu sesithi hayi i-$80 liyana ngisenelisi ukukupha injalo sokumele ngiyehlise kancane uthula abantwana abathathu abaya esikolo omunye form 1 omunye uthe grade 4 omunye ansazwanga ngakho uthi hayi impilo inzima kakhulu ngithathe njalo omunye umlalele ecingweni uDawu kunjani Dawu Halo Tawu baba.
Halo.
Yebo Tawu kunjani?
Sikhona, linjani lana?
Hayi siyaphila. Usixhuma kuphi?
Ngise Gwanda.
Kunjani majawunde?
Hayi kukahle.
Aha, uyizwile indaba?
Yee, ngiyayizwa bakithi impilo inzima, nxa ungumuntu omutsha, hayi impilo inzima kathi sokwalesi sikhathi.
Liphila njani Porta?
Akuphileki ungazi uzama ukwenza okuyi-business ukuthi uthenge izinto kwezinye indawo sezithengiswa zisenza okokuphiwa ngathuthu lapho ezithengiswa khona kumele kudizwe lapho kudizwa khona lanxa usuthi iyathengisa amapolisa sekulandele kuthathela akunzima ayikhona okokuhlala
aha ulemuli kumbe lokho lilunge lizimele
Angile muli.
Unkosikazi labantwana.
Yeah, abantwana abathathu.
Abathathu.
Yeah.
So nxa uvuke ekuseni ukuzuyiphandela imuli yona leyo kuyino yakuthengisa ukwakhuluma ukuthengisa.
Yeah, bengithengisi grocery manje ngendlela eselikhwela ngayo le ndlela izinto zangkhona esezitholakala ngazo sezitholakala zitholakala nxa ungaya kubo okay bathi thenga 2. Into ezimbili angeke uthenge into ezimbili uyozithengisa uphinde ubuyele elayinini uthenge into ezimbili uyothengisa avela angeke uphile
Aha, kwenziweni pho Spanda baba, kuyini okungenziwa, kuyini elingazenzela khona lani mhlawumbe njengabasakhulayo leli bambane ngoba kuthiwa izandla ezinengi lobuchopho obunengi benza umsebenzi ube lula. Awukazi ucabange ngokubambisana labanye abantu nje abanye abasakhulayo libambiqhaza le phanamacebo ngendlela elingazilandela ukuze likhona ukuphila.
Kunzima vele ukubambisana, kunzima ngoba nxa libambisana labo kumele ubambane labo. Ingxenye bona nxa bebona ukuthi bala okunye abakutholayo kwenye indawo baya bengafuni ukubambana nabanye, vele ukuthi kuthiwa abantu bayabambisana kunzima ngoba abantu abatha vele sebe-divided kuleli lizwe. Abanye sebengabaliyani iphathi, abanye sebengabaliyani iphathi, abanye bayathola, abanye abatholi. Ukubambana ngeke kube lokubambana nxa kunjalo.
Mhm. Kuyini mhlawumbe okukhangeleleyo okungakujabulisa lawe okungakuthuthukisa ongafisa ukukubona kusenziwa mhlawumbe nguhulumende?
Esingakufisa ukubona kusenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende wethu lowo ayekele ukube edlalisa imali enika abantu izinto, ngoba kakusibhadali khonokho. Kumele ukuthi ayenze ukubana kube nemisebenzi, ayenze ukubana senelise ukusebenza. Singenelise ukusebenza sizifinyelele imini zethu, singathabeli into zokuphiwa, ngoba into zokuphiwa yizo esezisibulala, yizo ezibulala ilizwe, yizo ezidla futhi imali kahulumente. Yine sithi kala mali kodwa uyanika abantu ama-satellites, uyanika umuntu, uyanika izinto eziningi ezijeleyo, enika futhi ekhetha khonapho yikho lapho kunobunzima khona.
Mhm. Hayi siyabonga tawu, silethemba kuzalunga.
Hayi kulungile, bonile lapha.
Hayi siyabonga. Ngutawu ke lo osixhume esekwanda emajawundeni. Enyoni uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Nalo yebo Nyoni.
Ya ngithi ngizime indoda yokuqala ekade ikhuluma isegoli sithi kakhulu kwapha abantu abaningi I think imimoya ithukuthele emkhathini. Ye kwaba liqiniso elikhulilele ngoba lelo lilizwe ekwapha abantu abaningi okunida ukuthi ngoba kungasiwa noma ngabe kuthiwa kuyaqiniswa kule KCC lapha nalapha. Kungaba liqiniso lokho, ngivumelana le ndoda ngokunjalo. Into esengithi okwesibili, ngivumela nendoda le eceda kukhuluma ikakhulu njengbuyele kubhutha ekhuluma kakhulu ezimabhekiyetarise ukuthi ya some of other things we doesn't need constitutionalism, ngoba i-constitution so far so good, we do have a good constitution in Zimbabwe, but no implementation. Having that constitution, we expect the leadership that is in current government to be the one who implemented the constitution, but they are not. They still keep on promising to implement the constitution. So I don't see what it is kind of mind to have our workshops preaching the gospel of constitutionalism. They know the constitution very well about Zimbabwe. That's when they understand the constitution. Now it's not about constitution, it's not about parties. But what is important, like at the show, we put on the now, it's very hard to bring Emma youth together. Because some of the youth are coming from another party A and party B. And then abanye bayathola, abanye bayathola. Only what is needed now in Komo, in Zimbabwe, is a political education in Kumayo, regardless of political A or B, to understand what is politics and what does politics bring to their table. And ukuphiwa lokho ophiwayo, imali ezingalamsebenzi ezingabaphilisile, abanye imali zokunatha, abanye imali ebazisebenzisa khona lapho. So what is now is needed is ukuthi ama youth azame ukuthi understand the politics and not bring news. The political education is needed. Let's forget about constitutionalism. Let's forget about our policies. Our policies as of now are prevalent. I'm trying to give the understanding to my brother when Zimbabwe youth arise. Our policies now are prevalent because we are failing to uplift ourselves. Our policies are there and are not implemented. And the government ayila mali. Yebo ingabe ingala mali, imali ikhona, itshontshwa because there's a lot of corruption in the current government in Zimbabwe.
government kamnanga government kamdala because these are the two governments esingathi siyazazi since 1980 and is the same ZANU PF and is the same people and they're using the same system. Okay, so of which what is important is the political education to the youth so that they understand and differentiate equality, the economy. And then they understand the political education was fine, we can vote for the people and be in the government. But what comes after the offices? It's not about politics. Now let's talk about the economy. Whether it's ZANU-PF, whether it's NPC, ZAPU, ANSA, both of us were in the same shop. Both of us were in the same challenge. So of which I will not need to turn my youth a silver and caban at the same time are not benefiting. Because I'm a youth, I was ZANU-PF today. The same army that took over and the same intelligence people now same like us, ordinary citizens. And I don't understand what I'm about. That's why Abanyabantu in other countries of it, Amazbakwa, yes, they're saying we are the best country in this region in Africa. But I don't believe so. Because it can't be fooled in the end before election and during the election. After the election, we become stupid people. And the government, I say, is born in Abanyabantu. Same with army, same with intelligence, same with police, same with whatsoever. So what is needed now is to differentiate between the politics and the economy. Yes, let's go to our partisan board. But let's not forget that after election, let's not fight. Let's come together as young people. Party A and Party B. And it is about economy. It affects us all. Let's unite and try by all means to stand up as you. That's a good name to Zimbabwe, arise. What are we arising for? It's not about policy. It's not about constitution. It's about economy now. It's about employment now. It's about education now. Most of the youth, many of them, let's come January next year. I'm a youth, I'm a name, especially I'm a youth that are in university colleges and secondary primaries. By the coaches' school, I'm a first term, 32 days after eternity. But how do they expect those people, those parents, to pay for their children when they fail to feed the same children at the same time?
Thank you, Mr. Nyoni. I'll come back to you as we wrap up the show. Sithathe abalaleli timbo tora vatereri tinava mavunza parunari makadi enyu mukoma wangu.
Ndimo makadiwo babongo.
Aiwa tinofara matibata muri kupi?
Ndiri kuno ku Francis Town Botswana.
Aha, mainzwa iri mugango nasi.
Ndiwo chaizvo chaizvo wangu mu.
Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Munoziva zvinoitika muZimbabwe. Youth iye ari kutaura iyeye uri kutaura zvakanaka stere. Asi nhamo iripo manje ndeyekuti vanhu havasi kuziva chinonzi ikonomi and havazivi kuti ikonomi yacho inobva kupi ichienda kupi. Ndo chimwe chokutanga ichocho. Tikaziva chinhu chinonzi ikonomi kuti chinoti ikonomi yacho ikwire chii, then we have no problem. Bhozi kurapa munhu hakusi kungorapa chete, unotanga dokita unotanga kuona kuti hosha yabva papi, then wochipa mapirisi. Zvino kana muchingoti ikonomi imimi mamainzi anaona munangagwa wachiisa mari muhomwe, anaona tomukai vachiisa muhomwe mari muhomwe, ikonomi yacho munoda kuiona kupi? Inoda kumuka ichibva kupi? Inobva kupi? Muminda macho hamuna chiri kurimwa chiri kubuda. Zvekudiridzira zvakasiyiwa nevarungu makatema tema. Saka ikonomi yacho munoda kuti ibve kupi? That's why youth ikaziva chete kuti chinonzi ikonomi chii, we have no problem.
Saka chii chinonzi ikonomi chii chingaitwa nemayouth ipapo pachidimbo?
Youth inofana like kwatiri kunoku. Munoziva hurumende iri kuno inoti iyo tinokweretesa vayouth yotora mari, yapuwa mari, yomonitwa for 6 months. Ichibadarwa kana iri office kana iri factory inobadarwa nehurumende for 6 months. Nevasenzi vacho yozorumurwa. Now kwedu manje namwe iripo ndekuti hakuna hurumende, hatina hurumende. Don't talk of government, we don't have a government. Kana ndiri kuti mune government isingazivi kuti kune munhu kuti unodya unopfeka hazvizikanwe. Saka une hurumende ipi yacho?
Thank you there, Mkoma Mabvunza. Muri kutaura henyu kuti ikoko kuBotswana hurumende iri kubatsira vechidiki nemari. Asi muri kutaura zvekare kuti kuZimbabwe zvinhu kumira zvakanaka mune zveupfumi. Hurumende yacho homwe dzakaboka, saka inobva kupi mari yacho?
Hurumende inofanira kuziva kuti ikaziva kuti ine vanhu vanofanira kudya. Uri kuona vanhu varikutsvaga kuti vanhu vakafa vakafa sei. Imari iyo vari kupuwa, how much money are they being paid? Vanhu vakabva kuEngland, vanhu vakabva kuSouth Africa, vakabva kupi? If that money yakatorwa ikapuwa vanhu kuti vavhure makambani, how many companies dzaidai dzakavhuriwa?
I'll leave that to the government to answer, but thank you so much, Vamabvunza. Nekupira muchirongwa, regai titore mumwe mutereri wekupedzisira.
Zvakanaka baba.
Tinotenda zvikuru. Silo Moyo ecingweni, I think nguNobukhosi. Kunjani Moyo?
Hayi, ngikilile baba Nkomo.
NguNobukhosi. Hayi, okay, hayi siyaphila lathi. Uyizwile indaba sokusela imizuzu emibili kuphela?
Ye, ngiyaluza udaba.
Ye, akusiphi umbono wakho mama? Baphila njani abasakhula?
Lapha impilo inzima kakhulu eZimbabwe. Kunzima sibule ngoba ukuthi uphile uziphilise akula msebenzi, akula ndlela umuntu uthola imali ukuthi wenzeni nje, vele siphila impilo ebuhlungu kakhulu ngani izibotshwa. Njalo into esibangela khona ukuthi siphile nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe ubukhokhele bukhona bababa weZANU-PF. Kabe uhloniphi ilungelo lobuntu? Ngabe bayasihlonipha, ngabe sithi nxa senze i-election siyabe sivotela utshintsho, hayi ukuhlutshwa nokuhlukumeza lokhu abasenza khona. IZANU kayihloniphi umuntu eZimbabwe, iyalulaza abantu. Yikho siphila nzima, kunini sihlupheke elizweni leZimbabwe iminyaka eminingi kakhulu. Thina sizalelwe ebunzimeni bona lobo, sesize sikhulile siseshuleke ukuthi siziphilise. Uthi ungakhulu impilo esikiyo baba Nkomo.
Hayi kuzalunga, Mamoyo. Bathi themba kalibulali. Liqhubeke lithemba.
Hayi kuhle baba.
Ye, hayi siyabonga. Be lisixhumela ingapi kwendawo?
Ngilixhuma ngiseNkayi.
Aha, hayi libabingelele bonke khona ngapho eNkayi, ngiyakwazi kakhulu.
Hayi siyabonga baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu. We have a minute remaining on the clock. Back to you, Simba. Give us your last word in 30 seconds.
Thank you, Nkomo. Thank you so much for this platform. Anyway, in closing, like we always say at the Zimbabwe Youth Council, as well as Zimbabwe Youth Arise, Zimbabwe Youth Council is an affiliate of the Ministry of Youth that we also work with. And the Zimbabwe Youth Arise, we are saying we can come together as youths, we can empower each other, we can end polarization of the political landscape, we can advocate for the leaders that we choose on merit as we get involved also in the choosing of the leaders ourselves as the young people, and not only on political affiliations, but people have to be chosen on merit. So Zimbabwe Youth Arise has created a platform where we can engage with the youth. We are on Twitter, Zim Youth Arise as our handle on Twitter. Let's interact there as the youth. We are also on Facebook, Zimbabwe Youth Arise Zimia.
Thank you there, Simba. Thank you. Let's leave it there. Thank you to Simba Rashemanyika of the Zimbabwe Youth Arise, as well as Zenzo Nyoni of the Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. This is it, Zimbabwe. Let's make another date next week. I'm yours truly, Tungamilinkomo. Good night.